Vaskala avanomirira zengeza West mudare reparamende vazvipira kumapurisa epaHarare Central nhasi vaine magweta avo matanhatu angasanganisira mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vatenda EBT uye vari gweta zvakare mushure mekufonerwa kwavakaitwa nemapurisa nezuro maererano nemashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo kubhikita mudunhu remasvingo mukupera kwesvondo rimwe remagweta avaskala vaobei shava vati vaskala vapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavamunangagwa uye vati vari kutarisira kuti vamiswe pamberi pedare mangwana
tadedzwa kumapurisa tikanzi tiuye vaskala vari kudiwa nenyaya yavakaita kubhikita vari kunzi mashoko avo vakataura ivo kuti vari kuronga kukudubura hurumende yavamunangagwa nechisimba gore ra2023 risati rasvika zvichakadaro taenda kumapurisa tikanopawo umbowo kana kuti kupatsana ngudzo yemarambiro avari kuita mhosva vasikala vari kuramba kuti hapana pavakamboti vari kuda kukudubura zviri kunze kwemutemo saka tati isusu handei kumataredzi mhosva nyaya inoongororwa nyaya ikurukurwe kubva mangwanani tatiri kunyengerera mapurisa kuti tiende kumataredzi mhosva asi mapurisa vanga vasati vagadzirisa mapepa anokwanisa kuti tiende kumataredzi mhosva nhasi nokudaro tichange tichienda mangwana endi vabva varamba kuti vasikala vadzoke nesu vabva vaiswa muhusungwa
munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vakaudza bepanhau reherald nezuro kuti hurumende haisi kufara nemashoko akataurwa navasikala ekuti hurumende yavamunangagwa inofanira kubviswa pachigaro gore ra2023 risati rasvika zvizvarwa zvezimbabwe zvakatarisirwa kuenda kusarudzo zvakare muna 2023 asi vasikala vakati havasi kuzomirira kuti nguva yesarudzo isvike vamunangagwa vari pachigaro vachiti vamunangagwa vaondonga nyika zvave kupa kuti ruzhinji rwezimbabwe runhonge svosve nemuromo mutevedzeri wemutauriri weMDC valuke tamborinyoka vakaburitsa mashoko nezuro vachiti sebato havawirirani nezvakataurwa navasikala pamusangano wekubhikita uyu vachiti zvakataurwa navasikala zvaive zvemupfungwa dzavo vatamborinyoka vakati bato ravo rakazvipira kuunza shanduko munyika richishandisa nzira dziri pamutemo asi mutauriri weboka revechidiki muMDC vastephen chuma vaudza studio 7 kuti boka ravo riri kutsigira vasikala nemashoko avanonzi vakataura kubhikita nekune rumwe rutivi nhengo dzeMDC dzaswera dzichipa pfungwa dzakasiyana-siyana pafacebook nepatwitter vamwe vachitsigira vasikala vamwe vachivatsoropodza vachiti zvavakaita zvaiva zvisina uchenjeri vachuma vati zvakataurwa navasikala mucherechedzo wekushupika kuri kuita ruzhinji rwezimbabwe kuburikidza neutongo hwavamunangagwa
hatina chekuvanza kana kutya pamashoko akataurwa navajobhu sikala ekuti iwo hurumende yezanupf inofanira kubviswa hadzisi nhema uye chokwadi kuti hurumende yezanupf yafeila kana kuti yatadza kumirira zvido zvevanhu mitengo iri kukwira mumashopsi zvinhu zviri kudhura upenyu hwevanhu hwaoma vanhu vari kununga svosve nemuromo saka isu sevatungamiri tine yatinoti pachirungu mandate ikodzero yedu uyezve isusu tinobhiliva muprinsipu inonzi social democracy zvinoreva izvo kuti isusu sevechidiki tinotarisirwa kunge tichimira nevarombo naizvozvo isusu sevechidiki tiri kumira nevarombo vese vezimbabwe munhau yavo yekuti aiwa zvinhu zvaoma zanupf ngaichienda yatadza saka naizvozvo zvataurwa navasikala kuti zanupf yatadza inofanira kuenda hationi chiri chikonzero chokuti vangamiswa pamberi pematare vachinzi vapara mhosva yokuda kubvisa hurumende hurumende iyi yatadza naizvozvo chinhu chakashata chinotobviswa
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira varashwit mukundu vaudza studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kusungwa mushure mekuratidza kusafara kwavo neutongo hwavamunangagwa hunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika vamukundu vati kusungwa kwavasikala kunoratidza kuti zimbabwe haisati yasvika pakunzi inyika ine utongi hwejekerere
zimbabwe haisati yanyatsopinda munyaya yekutongwa kwejekerere mazwi avakataura mazwi atinongonzwa achitaurwa kunyika dzakasiyana-siyana kunana south africa kunana america tinonzwa vatrump vachigara vachitukirirwa vachitonzwa unzi noti uda kukubvisa pachigaro vasikala havana kutaura kuti varida kubvisa mutungamiri wenyika pachigaro nechisimba saka mashoko avakataura asi mashoko angabva akonzera bongozozo rekuti munhu asungwe nemapuriswa achikandwa matorongo achinzi aroda kupandukira hurumende nekuti basa rerezvo matongerwo enyika vanopikisa nderekuti vataure nekuzokubviswa pachigaro kweuyo ari kutonga ende izvi zvinenge zvichiitwa zviri pamutemo kungave kuburikidza nesarudzo kungave kuburikidza nekutsutsumwa kwevanhu chaiko saka muchaona kuti mutemo wenyika unototendera kuti kana mutungamirira achinge akoniwa anoitwa yatinoti impeachment kana kuti kubviswa pachigaro nemurayiro inenge iripo saka
kubva zvakatorava munangagwa masimba kubva kuna vaRobert Mugabe vachibatsirwa nemauto pave nevanhu makumi maviri nomumwe chete vasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga zvekupirigura hurumende yavo vanhu ava vanosanganisira utungamiriri hwesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe pamwe nenhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.